King Dada. King Dada William Jackson.
Dino kachka matwain. Neja veko mazuva ano. Kuona vana a. Vora satika zavo. Chinga vichi. Zvimwendo pasi parowa nenyundo. Asi chiko. Kutora tsika dzevamwe dzavo mudondotsve. Ayayaya.
Yes, sorry. The day will come when everyone will be proud of their natural beauty. Haya.
Dinoda wangu wekumaruzeva. Andinga wane we mudhorobha. Nichagirei wewe kumafanyeni. Andidi munozakara satsika. Dinoda wangu wekumaruzeva. Andinga wane we mudhorobha. Nichagirei wewe kumafanyeni.
Mr. Producer.
Mr. Producer.
You know that one with